Va Weston Chibi vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe. Vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbova poteri ava vakatoruka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba anotonogara kumusha ndivane ma age ati kure vakangagonzwa zvokufamba but the rest vari kutoti vari kudzoka inini zvangu anombogara ndagara mukebisi kumusha ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina ndine tuma business twangu ndine ma establishment dzangu nema ane shamwari dzakawanda ikoko saka zvimo ndine tsiki zvekudzoka mu
vachibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizikanwa kwazvo kuti nhengo inokwikwidza yabatogurirwa pikizara MDC kuchimani mani mudunhu remanikaland. Vanoti kuitwa musengabere kunorwadza nekuti tushoma twakashandira twose tunosara.
Kana uine tumuntu wako tushoma unoona tonongo akashanda unotusiya. Ende vanongokubata ukanda mugumba kumba. Vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi vari mujera. As we speak, and it's 3 years ago now. 2018, 2019, 2020, 2021.
Sezvo vaimbova vapoteri ava vachipiwa mari inosvika mazana mashanu nemakumi maviri madhora ekuAmerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu. Vachibi vanoti mari iyi shomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu hutsva nayo. Vachibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbo vemuupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora magwaro ekufambisa kubuda munyika.
Passport Jerry, you know what passport 318. Imagine and I do a transport because of apply residence and void emit in a residence to Azokakum.
Chimwe chizorwa cheZimbabwe chaimbova muupoteri muzvare Primrose Temwanjira achinoti vazhinji vange vagere pamuzinda weDuku Refugee Camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yavaemasoni muNangagwa.
Vari kudarika navanotsvaka imwe nyika yekuenda. Vanhu vane kuchira kuti hurumende yedu tinoiziva nekuabdata vanhu, saka hatina assurance yekuti vachinja havachaiti izvozvo. Vanhu vari kungoti tinozongononhongwa usiku tongomuka tisiko, saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende Zimbabwe nekuti mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Mukonwe Shuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akamboemanyamamire nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
Kubva mune zvandakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR, hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe, chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Pari zvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda weDuku Refugee Camp mushure mekudzoserwa kwevamwe vanosvika churu chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa2010 and 2019. Kunyange zvo hurumende yava muNangagwa ichiita inaropa mumaoko ayo, vatsigiri veMDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF mubvunga mupopoto yakaitika muna2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.